Vayarse nvalza vatorive na u mushurume msangano wavaitane gurukotare zvemareva Patrick Chinamasa, gurukotare zvekurima vaJoseph Made pamwe nemukuru webhanga guru munyika vaJohn Mangudya kuti nyika yavo inokoshesa kodzero dzevanhu nekudaro inoda kuti nyika dzese dzainobatsira kana kudyidzana nadzo dziite zvimwezvo. Vati kunyange hazvo upfumi hweZimbabwe husina kumira zvakanaka pari zvino, pane tarisiro yekuti zvinhu zvinogona kunaka kana Zimbabwe ikatora matanho anosanganisira kugadzirisa nyaya dzayo dzezvikwereti, kuripa vachena vakatorerwa minda yavo pamwe nekujekesa mutemo wayo wekupa masimba kuvatema munyaya dzeupfumi. Vachinamasa vavimbisa vaJansen kuti hurumende ichajekesa mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema nechinangwa chekukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye muno. Vatiwo hurumende inoda chose kuripa varimi vechichena sezvinosungirwa nebumbiro remutemo, asi pari zvino haikwanisi kuita izvi nekuti haina mari. Vachinamasa vati vese vakatorerwa minda vacharipwa kana mari ichinge yavepo. Vachinamasa vaenderera mberi vachiti zvichitevera kubviswa kwezvirango zveupfumi pamwe nenhaurirano dzavaita nhasi, vanotarisira kuti Denmark nedzimwe nyika dzekuEurope dzichange dzave kuunza mari yerubatsiro nemuhurumende kwete nemumasangano akazvimiririra. VaJansen vati hurumende yavo yakazvipira kubatsira Zimbabwe munyaya dzekurima, nyaya dzekuvandidza mitemo kuti enderana nebumbiro remutemo pamwe nezvimwe zvakasiyana-siyana. Pari zvino Denmark iri kubatsira bazi reJudicial Service Commission kuvaka matare edzimhosva 30 mumatunhu ese munyika. Mune imwewo nyaya, sangano rinomirira vakarwira hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association raita musangano wevatungamiri varo muHarare nhasi richitungamirirwa navaJavlan Svanda. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutauriri wesangano iri vaJames Kaunye vati makakatano ari mubato reZANU-PF haana kunaka uye anogona kuputsa bato iri. Vati vatungamiri veZANU-PF ngavarege kurwisana paruzhinji uye ngavarege kupinza varwi vehondo yorusununguko muhondo dzavo. VaKaunye vaenderera mberi vachiti vatungamiri veZANU-PF vanofanira kusiyana nekurwisana voshandira veruzhinji pamwe nekuita zvavakavimbisa veruzhinji musarudzo dzegore rapfuura. VaKaunye vati manyepo ekuti vasivanda vakadzingwa musangano iri, vachiti vasivanda nevamwe vatungamiriri vacharamba varipo kusvika munandira gore rinouya, apo pachaitwa musangano wekutsvaga vatungamiri vatsva vesangano iri. Vashorawo vamwe vari kutaura vakamirira mawar veterans vakaita savaJoseph Chinotimba navaPatrick Nyarwata, vachiti vanhu ava havasi vatungamiri vesangano ravo uye vanhu vakaburitswa muutungamiri hwesangano iri mushure mekushandisa mari yesangano zvisina kunaka pamwe nekusafambisa zvakanaka midziyo yaifanirwa kupiwa varwi vehondo yerusununguko. Hatina kukwanisa kutaura navachinotimba kana navanyaruwata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vasivanda vari kunzi nevamwe muZANU-PF vakazvidza misangano yemudzimai wemutungamiri wenyika Mike Grace Mugabe nekusaoneka kwavo kumisangano iyi. Izvi zvakapa kuti vanzi vari kutsigira chikwata chemuZANU-PF chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joyce Mujuru kuti vazotora matomu kana vaMugabe vabva pachigaro. Izvi zviri kupikiswa nevamwe vari kutsigira gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa kuti vatore matomu kana vaMugabe vabva pachigaro chavo. Makakatanwa emuZANU-PF ari kuitika murwendo rwebato iri rwekuenda kuCongress yeZANU-PF ichaitwa mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.